100 and 2000 UTC.
Mangwana nakanaka vachereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 14 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu chirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zana nemakumi maviri nevasere 128. Masangano manomwe emudunhu reSadak anobuda negwaro rine zvaanoti kutorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Mutori wenhau Hopewell Chingono anotarisirwazve kumira pamberi pedare redzimhosva nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zana nemakumi maviri nevasere 128, zvichitevera kufa kwevanhu vatanhatu nezuro. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvina zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe 4,990. Nezuro vanhu vanoita makumi mapfumbamwe nevanomwe 97 vakabatwa nechirwere ichi. Vanhu vese ava vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanosvika makumi manomwe nemumwe 71. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi maviri nevana 24 vakafa nechirwere ichi. Kusvika pari zvino dunhu reMasvingo ndiro chete risina kana munhu mumwe chete zvake ati afa nechirwere ichi. Vapora munyika vanoita chiuru chimwe chete nemazana mapfumbamwe ane makumi maviri nevanomwe 1927. Masangano manomwe emudunhu reSadak ari kusangana kumucheto wemusangano weSadak Ordinary Summit akabuda nezuro negwaro rine zvaanoti kutorwa kwedzero dzevanhu muZimbabwe pamwe nezvaanoda kuti zviitwe mukugadzirisa matambudziko aya. Gwaro iri rakasvitswa kuhurumende yeZimbabwe, kusangano reSadak pamwevo nekusangano reAfrican Union. Masangano ayo anoti reZimbabwe Human Rights NGO Forum, reSouthern Africa Human Rights Defenders Network, reHuman Rights Institute of South Africa, reCenter for Democracy and Development, reku Mozambique ne deShwanelo, reku Botswana, reMalawi Human Rights Defenders Coalition, pamwe nereChapter 1 Foundation, reku Zambia, akabatana ose mukunyora gwaro iri. Hurumende yeZimbabwe iri kupomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu, asi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe nebato reZANU-PF vanoramba kuti munyika muri kutyorwa kodzero dzevanhu vachiti mashoko evanhu vari kuda kuzvibisa zita renyika. Mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vanoti chakaita kuti vanyore gwaro iri ndechekuda kuburitsa pachena matambudziko avari kusangana nawo muZimbabwe pamusoro pekodzero dzevanhu. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chaita kuti masangano manomwe awa anyore gwaro iri ndechekuda kuburitsa pachena pajekerere matambudziko atiri kusangana nawo muZimbabwe maringe nenyaya dzehuman rights, kodzero dzevanhu. Zvakakosha kuti patinenge tichitaura pawe nekuwirirana kuti maproblems atiri kusangana nawo ndeawa. Zvikadaro tinokwanisa kushanda pamwe chete towards a solution kuitira kuti tigadzirise matambudziko atinawo. Naizvozvo masangano manomwawa vawirirana atingati ma key human rights problems atiri kusangana nawo muZimbabwe. Asi zvikuru sei zvinhu zvatiri kuisa pamberi tichiti ndidzo dzinogona kuvanzira dzekugadzirisa matambudziko atinawawa. Saka izvi tazviitira kuti SADC pamwe chete neAU pamwe chete nehurumende yedu yemuZimbabwe vakwanise kuona zvichemo kana kuti zvinyunyuto zviri kubva kuvanhu maringe nezvavari kusangana nazvo panyatsa human rights. Saka zvatanyora izvozvi tingangoti ndiyo basis yatiri kuda kuti tinge tichizoengage kutaura neSADC pamwe chete nehurumende pamwe chete neAfrica Union. Zvakakosha kuti tiengage kana kuti titaure nehurumende neSADC neAfrican Union nokuti ndo vane masimba ekuti mamwedzi kwatiri kusangana nawo anga achigadzirira.
Saka kunyorera kwamaita SADC neAfrican Union uko muri kuti ndo vane mhinduro here yematambudziko emuZimbabwe? Vamwe vari kuti mhinduro inowanikwa kubva mukutaurirana muZimbabwe.
Kana tichinyorera sangano reSADC neAfrican Union hatisi kuti ndoo vachange vane mhinduro dzekugadzirisa matambudziko atiri kusangana nawo muZimbabwe, asi tiri kuti ndo mamwe masangano akakosha kunge vange varipo vachibatsiridza kugadzira matambudziko muZimbabwe. Vana vemuZimbabwe ndo vari pamberi pekusangana nematambudziko awa, ndo zvekare vanofanira kuva pamberi pekutsvaga masolutions ekuti tigadzirise maproblems iwawa. Asi vana veZimbabwe vari vega zvinovaremera, nekuti tinoziva hurumende yedu mapinduriro ainoita, tinoziva hurumende yedu maitiro ainoita kana vana veZimbabwe vachinge vachisimuka vachitaura kuti pane zvisiri kuitwa zvakanaka. Tinoona pachishandiswa force, tinoona hurumende ichishandisa propaganda, tinoona hurumende ichiramba kuti hakuna kumbunyikidzwa kuri kuitwa kwekodzero. Asi SADC neAfrican Union, Zimbabwe inhengo yeSADC, inhengo zvekare yeAfrica Union. Masangano maviri iwawa vane pumbiro nemitemo inofanira kunge ichitedzerwa nenhengo dzayo.
Munoona here masangano iwaya achizopindira mumatambudziko amuri kutaura kuti ari kuitika muZimbabwe aya, tichinzwa kuti hurumende iri kuramba kuti muZimbabwe hamuna dambudziko?
Zvinhu zvinoshoreka kana vana vemuZimbabwe vachichema kuti tiri kusangana nematambudziko, tiri kumbunyikidzwa kodzero dzedu, asi hurumende yakasarudzwa nevanhu youya iyo ichiramba kuti vana vayo vari kunyepa, vana vayo hapana matambudziko vari kusangana nawo. Zvinhu zvinozivikanwa nevanhu vese vari muZimbabwe kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. So ndo patiri kupinda isusu tichiti zvakakosha kuti tinge tichinyorera kuSADC nekuAfrica Union directly kuti vange vachizivawo zviri kuitika. Hurumende inoripota kuSADC, inoripota kuAfrica Union, asi zvakakosha kuti masangano maviri iwawa vanzwewo zviri kutaurwa necivil society, vanzwewo zviri kutaurwa nevagari vemuZimbabwe directly kuitira kuti vave nemuono wakazara maringe nezviri kuitika muZimbabwe. So SADC neAfrican Union zvinosungirwawo kuti zvinge zvichiteerera kutaura kuri kuita vana vemuZimbabwe, nekuti vana vemuZimbabwe inhengo dzeSADC, inhengo dzekare dzeAfrica Union.
Avo vange vari mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7 vari muHarare. Mutori wenhau Hopewell Chingono anotarisirwa mudare redzimhosva nhasi zvekare, umo achaenderera mberi nekupa ufakazi panyaya iri kupomerwa rimwe remagweta ake amai Beatrice Mutetwa, avo vanonzi nemuchuchusi vamiswe kuve gweta raChingono vachipomerwa mhosva yekunyora zviri kuitika mudare padandemutande reFacebook rinonzi Nderavo. Amai Mutetwa vari kuramba mashoko aya vachiti peji iri harisi ravo. Nyanzvi inoongorora zvematongero enyika vaJoey Mabenge vanoti zvinhu zvakaita seizvi zviri kuramba zvichiitwa nehurumende zvinokonzera kuti vezvemabhizimisi vatye kupinza mari dzavo munyika, sezvo nyaya dzekusungwa kwevatori venhau nemagweta nekushungurudzwa kwevanhu dziri idzo dzinongoramba dzichitaurwa pamusoro padzo pamusoro peZimbabwe. Munyori mukuru mubazi rezvemubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana havana kudaira nharembozha yavo kuti tinzwe divi ravo.
Chekutanga chandingada kutaura ndechekuti kazhinji kazhinji vanhu vanozochema chema vachishaya kuti chavarova chii, asi ndivo vanenge vagofa nekudenha mago. Nyaya mabatirwa ari kuitwa vaHope Watch Mono inyaya inosuvisa chose nekuti vaHope Watch Mono munhu akasungwa achipomerwa mhosva yekunzi vainge vachironga kuti munyika muitwe zvemhirizhonga musi wa 31 July. Kutaura kuno 31 July wakadarika, hakuna mhirizhonga yakaitwa. Tatova muna August, hapasi kutarisirwa kunzi pangaitwe mhirizhonga. Saka vanenge vachiona maitirwo enyaya dai dare ranga richitonga kana kuti richishanda nenyaya iyi risingadi kunge richiita sekuti rine divi rakarerekera, vachimono vangadai vatoburitswa nekuti havana mhosva inenge ichinanganidzwa ichifananidzwa neyavari kupomerwa, nekuti musi wacho wakatodarika, zvavanopomerwa zvacho hazvina kunge zvakaitika. Zvaakuratidza kuti nyaya yavachimono yanyanyozara zvematongerwo enyika.
Nyaya iyi inoonekwa sei nevari mune zvemitemo kana nevakangotarisavo zvavo, sezvo iri kutaurwa nezvayo munyika dzakawanda?
Nyaya yavachimono haisi nyaya inosiya hurumende iri pakanaka. Ndidzo dzimwe dzenyaya dzinoita kuti hurumende yava munangagwa iripo iyi inge ichitsoropodzwa zvakasimba kwazvo, nekuti zviri kuitwa nehurumende yavamunangagwa izvi zviri kuitwa nematare pasi pehurumende yavamunangagwa. Ndo zvimwe zvezvinhu zvaingoitwa nguva yavamugabe, ndo zvimwe zvezvinhu zvaingoitwa kana vachisevenzesa mashoko avo ivo muFirst Republic kana Republic yavamugabe iya. Zvino kana vakatora zvinhu izvozvo vakazvikwenenzvera vakaenderera mberi nazvo, vapedzezvo vozoda kuzotarisira dzimwe nyika dzekunze kuti dzinge dzichishanda neZimbabwe zvakanaka, votarisira kuti vanoda kudyara mari dzavo kuti vange vachidyara vachiti munyika munenge makagadzikana panyaya dzezvematongerwo enyika hazvifambi zvakanaka, nekuti zvinenge zvichiitika izvizvi zvinoratidza kuti hurumende inomunyikidza. Hurumende inenge isingatendere kuti vanhu vange vachitaura pachena zvavanofunga, vange vachinyora pachena zvavanofunga, nyanyaya nekuti basa ravachimono ibasa rekunyora, ibasa rezvenhau ratingati ya journalism. Saka pasi rose zvinotozivikanwa kuti vanhu vanoita mabasa akadaro iyaya vanofanira kutenderwa kuti vaite mabasa avo pasina kumbunyikidzwa. Zvino kana zvichiitika munyika, ndo zvinosiya hurumende iri pasina kunyatsomira zvakanaka. Yasiya hurumende iri pasina kunyatsomira zvakanaka, votanga kukahadzika. Kukahadzika zvekumbata aikahadzika zviya kuti chiko chatirova ivo varivo vanenge vachigofa-gofa mago. Saka ndoona sekuti nyaya isina kumira zvakanaka yaakudzosera nyika kumasure.
Panyaya dzakaita seiyi, munofunga kuti hurumende ingadzibata sei?
Haisi nyaya yavachimono chete. Inyaya yezvimwe zvakangowanda-wanda zviri kupomerwa hurumendeyo, kana kuti zviri kunzi zviri kuitwa nehurumendeyo, zvinosanganisira kungorova vanhu, zvinosanganisira kungobata vanhu vachinzi vozongorasirwawo kwavakarohwa kana kuti vakatochwa. Zvinhu zvisina kunaka, nekuti zvinoita kuti nyika idzokere kumasure. Tisati tatombotarisa kunze ukoko, vanhu munyika havafaniri kugara vaine utyutyu. Vanhu munyika havafaniri kugara vachida kutoti kana vanhu vorara vanenge vaida kutoti vaite zvekuvhara kumbaivhara zviya, nekuti vanenge vasingatyi makorora asi kuti kutya vanhu vanoshanda nehurumende. Zvinhu zvakashata, ngavatarisise ipapo vehurumende yavamunangagwa dai vaita kuti tigarewo munyika tichifara, tichitandarawo tichifara sekufara kunoitawo vamwe vanhu dzimwe nyika. Kutongoti nguva nenguva Zimbabwe inenge ichingogara ichingonzi zvinhu hazvina kumira zvakanaka, zvinhu zvazodai, zvinhu zvazodai.
Avo vange vari nyanzvi inoongorora zvematongero enyika, vaJoey Mabenge vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tarisa zviri mumapepa nau anasi. Financial Gazette mune nyaya inoti chibvumirano chakaitwa nehurumende nevarimi vechichena vakatorerwa mapurazi avo chekuvabhadhara mari inoita mabhiriyoni matatu nechidimbu chemadhora ekuAmerica chinogona kumbomira panguva ino kuti hurumende ipe mari kubatsira vanhu nekusimudzira mabhizimisi, richiti hurumende iri kutofunga zvekutengesa zvimwe zvinhu zvayo kuti ibhadhare varimi ava. Daily News rinoti vamwe vakuru vakuru mubato reMDC Alliance vari kuda kuti mutevedzeri wasachigaro webato iri vajobsikala vadzingwe mubato vachiti vanonyanya kushora ZANU-PF. Kuroniko rinoti pakati peguta reBulawayo kana kuti City Center ndiyo nzvimbo ine vanhu vakawanda vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 muBulawayo, vichiti Caudry Park ndiyo ine vanhu vakawanda vari kubatwa nechirwere ichi kupfuura dzimwe nzvimbo dzose muguta iri. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Makadina majunga karimire nevamwe vose vanosa pastudio 7 tinoti zvakaitwa nevanhu vezanupiva zvinakanaka kuti makutanga kutaura nevanhu vemdc ala otaura nevezanu chete rikatarana nedhimu nemdc alliance nevamwe vose dakatarana vamwe vosewo vanhu zvakanaka.
Praise pastudio 7 vatambura shuwa nezimbabwe vatambura vaparara nyika dzose. Muzimbabwe muchatosara musina munhu ende kwatinenge tiri kunze kwacho vazhinji tisina rugare. Ha, mwari wekudenga, mwari wekudenga, ndauri dzure tsitsi.
Vose vakarobwa vashori vakatumwa ivavo vakafamba vachiona zvakaitika zvose. Handizvi kuti unonyurapa iko matemadhanda, unongomukura zvisina musoro. Hazvibetseri zvavanoita izvi. Shara iri kuuraya vanhu. Shara zvavanoti vakuru vabakwa nekorona konyepa chaiko chaiko kuti vaone marovere vanhu. Hakuna wambobakwa, vanodi kubakwa vachifa vose.
Makadibe Studio 7, nyaya yangu ndoda kuinangisa kumaticha uko kuZimbabwe uko. Kana mutori maticha nezvimapurisa emuzvimasoja imwe musatombofa makachema chema kuti mari dzenyu shoma ini. Vanoziva kuti mari dzavo ishoma ndavo madokta avo manesi avo vanogara kudzimba dzavo ndo vanoona kuti mari dzavo ishoma. Imimi zvenyu zvematicha izvo zvokomusa musoro muchiti hanzi mari shoma ka. Nyararai mukai muchienda kubasa makanyarara musati nyaudza imi. Hakuzotinyaudza mati endai kubasa makanyarara uku munopwitwa iri kuenda kubasa kwacho ikoko.
Makadiva ashamarari vestudio 7 nemume ose munoteerera chirongwa chestudio 7 tinokukwazisai zvikuru notenda nenaudza chokwadi dzamunotipai. Tinoda kutaurawo nenyaya yevanhu vezanupf zvavari kuita vachitaura manyepo anonekwa nemunhu wese vachiti hakuna munhu ari kurohwa. Vanhu vachirohwa vachitsvagwa masikati neusiku. Asi ZANU-PF kudya mari here kwavari kuita? Hameno chii chiri kuitika? Asi ndinokumbirawo kuti kana zvichiita, kana vakateererawo vanhu veZANU-PF Mwari kana nenyasha dzavo vachidawo pamwe zvichapfuurawo, nekuti vari kutaura manyepo. Vanhu vamwe vari mumatirongo vakasungwa, vamwe vachirohwa, vamwe vachirepwa vanhu. Asi vanhu vari kuvaramba vachingotaura manyepo vachiti hakuna munhu ari kurohwa. Totokumbirawo nyika dzirikadai nedziri kutopindira idzi kudai zvatoramba zvachidaro, tototenda nyasha zvikuru dzamwari kuti Mwari ngavapindire muZimbabwe. Zimbabwe yaoma, tinotenda zvikuru. Ndipadon pamutata.
Makadi pastudio 7, isu tiri kuchemawo tine dambudziko redu rekuti vanhu vari kuramba ma$2 sevanhu vasingaoni ndomari dzatinokwanisa kuwana. Saka tatambura tichazvi kutitorerama senyika yeZimbabwe, bhikozi ma$2 havachamadi endi ndomari yatinokwanisa kuwana isu sevarombo. Zvinotodi muno mukwekwe, havachatoidi, havachatomadi ma$2. Tatambura tibetserei vedu wetatapura ma$2 havachatogamuchiri. Votozozvimanikidza kuita kwavo kei kwavanga usingadi kuita nekuda kwokuti vamwe mashopusi avawandisa kwese kuvanhu vakawandisa vari kumarapa. Saka tokumbira kubetserwa tikwanisewo kutengawo nema$2 tigonewo kuraramawo, nokuti ndo yoga mari yatinokwanisa kuwana. Bhikozi hatina, hapana munhu akakupa 5 yakabatana kana 10 asi kunze kwema$2. Saka isu tichapa nenhamo kana zvikaramba zvakadaro. Tatenda.
Mangwana naka naka vashamara rive Studio 7. Mangwana naka naka kubatele rive Studio 7. Zita nditimo ya game changer andiri kujuanisideki. Ona isha triku itirwa. Nevano vese anupie. Muna anorohwa, uunza kuchipatara, uunza kukoti ne ambulance. Urambiza ama urambiza wanukumuona na utuwa rukuzazwa akaita. Toramba tituzi wanyeye kuti sanction. Saka sanction racho rino vasei. Nesu rikuitu waneza anupie. Furicha visu wasei sanction. Saka wanuda sanction ma opposition here kana utindewe ruling party wanuda sanction rambe riripu. Ndozo kira panyaya ndino oda chayo inyaya katawuru. Na wanu wakata sana Julius Malema. Wanu wakata sana Musima Imani. Wanu zama kutakumira nesu wanawe Zimbabwe. Saka isu wanawe Zimbabwe nesu ngati simukei kana musuri wanzi ku embassy. Ngati simukei nesimba. Tiwala tizo tichinoto dawe isu nukutoti ZNPF must go. Nukuti wana avati neta guys. Wana avati neta. Ndozo zira yege ngato batilia yoyo. Ndatenda angu.
Izo zange ziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaita eSatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisa kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaita matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Bazi rinoona nezvemitemo muAmerica reJustice Department rinoti ongororo yarakaita inoratidza kuti chikoro chepamusoro cheYale University chinoita zvechisarura pakutambira vadzidzi chichisiya vamwe vechirungu nevekunyika dzekuAsia. Ongororo iyi, iyo inonzi yakatora makore maviri, inonzi yakabuda nemashoko ekuti Yale University inorega kutambira vadzidzi vazhinji vanobva kunyika dzekuAsia nevadzidzi vechichena vemuAmerica. Gore rapera, dare rezimhosva rakawana Harvard University isina mhosva yerusarura mushure mekunge hurumende yava Donald Trump yaiendesa kumatare edzimhosva. Muzvinafundo Elliot Masocha ve DeFry University vanoti Department of Justice iri kutambisa nguva sezvo zvikoro zvepamusoro zvizhinji zvichiita izvi nekuti zvinoda kuti vana vechikoro vazive pamusoro pevanhu nenyika dzakasiyana siyana.
Nyaya mamiriro ayo nezvandoziva mauniversity akawanda wanda yandinodzidzisa ndezvekuti mauniversity vanoinjirira chaizvo yatingati go out of their way kuzama kuti maclassroom avo muve navana vechikoro vanobva kumaresi akasiyana siyana, vanobva kuvanhu vakasiyana siyana, vangava vatema vomuno maamerica kana kuti kune dzimwe nyika vatema kana maasian kana kuti maamerican kana kuti vokusouth america.
Se vachidaro chii chinobuda muchirongwa ichi?
Chikonzero chavanoitira izvozvo kuti vanorerekera kuvanhu vemamwe marudzi ndechekuti inzira yekudzidzisa zvizvarwa zvemaamerica zviri kufunda kuti kune dzimwe nyika. Zvekare kune dzimwe nyika idzodzo kana tichidzidza navanhu vavo muchikoro vanotitaurira zvinoitika kunyika idzodzo. Saka inzira yekudzidzisa zvakawanda kuti vanhu vomuAmerica vakwanise kurespekta kukudza vamwane vokune dzimwe nyika vokuna mamwe marudzi vari muno muAmerica munomu, nokuti kana ukasagarisana padhuze nomumwe munhu wokune rumwe rudzi aunganyatsi kuhwisisa kuti zvii zvinoita kuti aite zvaanoita. Saka maclassroom atine ticha mamwe acho ndoona kuti mayunivhesiti anobva ati varungu vawandisa chega ichimbodi nyangu vari qualified chaizvo vakapasa chaizvo vanobva vati aiwa vakawandisa chega ichisiyire dzimwe nzvimbo kuvatema kana kuti kuna vamwe vanhu vanobva mhiri pamakungwa kuitira kuti kana gurupu iroro classroom iyo yakuzogara inenge yakudzidza zvidzidzwa namagariro tsika namagariro chekune dzimwe nyika kwese.
Kana chinangwa chiri ichocho, sei zvakuitwa sekuti imhosva inofanira kugadziriswa?
Chikonzero chinoita sekuti imhosva inofanira kugadziriswa ndechekuti Department of Justice reAmerica vanenge vasinganatsi kunzwisisa maitirwo anoitwa muzvikoro kuti dzidzo inopakurwa sei kuvadzidzi. Haingopakurwi chete kubva mubhuku, aiwa, inopakurwavo nokusanganisa vanhu vanobva kumarudzi akasiyana siyana vakagarisana pasi vachisheya maidea muklasi vachitaurirana vachiitwa zvekare mumagurupu okuti vaiti magurupu assignment aya. Saka ndoona sekuti Department of Justice yainyanya kuenderera kwaisina ruzivo rwazvo kuti education inobvasi.
So kuona kwenyu, munofunga kuti mauniversity achakwikwidza here zvafungwa neDepartment of Justice izvi?
Vachakwikwidza chaizvo nezvose zvavari nazvo. Namaonero angu ndoona sekuti vachatohwina, nokuti tatarisa panyaya iyoyo yeiyo university tinotoona kuti vatoti izvi zveDepartment of Justice izvizvi ndezvenemaizvi hatizvitereri, vanotinyepera nokuti vanoziva pavakatsika, vanoziva zvikonzero zvavanoita izvozvo zvavachazvienda nazvo kukoti vagohwina, nokuti haisiyo yunivhesiti yoga yayo yunivhesiti inozviita. Mayunivhesiti akawanda mamwe andinotodzidzisa izvozvi zvakaita saana Tepto University, chero classroom yaunoita munoenditoana vamwe vanhu vanga vanobva iri kwamakungwa kana kuti vanobva kuna mamwe mastate okuamerica. Hapana classroom inenge isina vatoti maminority vayavaya vanobva kumarudzana vanhu vashoma. Zvinotoreva kuti kuvavo kwavo muchikoro imomo kunenge kwatodzivirirawo nzvimbo dzavamwe vanobva kumarudzi akawanda akaita savarungu namaasian, mozoti isu tadii dzasarudzwa. Asi ndiyo nzira inoitwa mumayunivhesiti iyoyo yokuratidza kuti kudzidziswa hakungobvi kubhuku chete, kunobvawo pakugarisana kwetiyo takaita muchikoro.
Avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Chake chefo brothers nekambo kavo kanonzi Rudo. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vari 128 nevasere 128. Masangano manomwe emudunhu reSADAG anobuda negwaro rine zvaanoti kuchorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Mutori wenhau Hopewell Chingono anotarisirwazve kumira pamberi pedare rezimhosva nhasi. tashika kumagumo chepangwa chiri chanasi ivai nesu zvakare manero anasi apo tichokupai zvedzimwe nhau ini ndini Danona Kawande ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.